This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, ndira 9, 2016. Makateerera kuStudio 7, ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamirira zvaita ezvinezvi, tikashaya mvura kwedzimwe svondo mbiri, zvinhu zvedu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Sangano ReFuseNet royambira kuti zvinhu munyika zvave kuita manyama amire nerongo nenyaya yechikafu. Tine hurukuro naIshe Chiwota.
Vana veZimbabwe ngatingozivai chete kuti as long as ZANU-PF ichiripo hapana bachinobuda.
Vabiti vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi mugore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vatungamiri vesangano revashandi vehurumende reApex Council vanofanira kusiya zvigaro sezvinodiwa nebumbiro remitemo. VaMajongwe vanoti panofanira kuitwa sarudzo itsva nechimbi-chimbi vachitiwo vatungamiri ava vari kukundikana kumirira vashandi. Asi sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vari mubishi kugadzirira sarudzo itsva idzi uye havasi kurambira pachigaro. Kunetsana kunotyisa pakati penhengo dzemasangano evashandi vehurumende kunonzi ndiko kurupa kuti vatadze kunyatsomirira vashandi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGundani kuti tinzwe zvizere.
Chokwadi, sera yetine yedu yose inonegotiota yakapera musi wa31 December 2015. Nekuti mutemo wedu watinoshanda nawo zviri pamutemo inoita matemo fofise ma2 years. Saka tini yedu yose manegotiota zvitiri 9 ini tini lidha wavo ndiyo yakapera musi wa31. Saka izvozvi tiri kuita chirongwa chokuti tichigadzirisa ise umwe utungamiri kana vanodzokera vachidzokera kana pachisiwa vatsva kuisa vatsva. Saka nyaya yacho iri mudare reApex Council, dare rakatanga kugara muzuro rikawirirana kuti timu yandiri kutungamira imbotungamirira mazuva ano tichifanira kupedzisa chirongwa chedu chokuti tigogadza utungamiri hutsva.
Ko, sei tanga tichiverenga kuti paakuita mutauro?
Mashoko anozongobudawo zvavo. Mitauro inongozobuda kapa kuti kana zvamama kanangana nekuti zvibude musi woyo zvikazonzi zvinobuda svondo rinouya kana kuti zvinobuda mangwana. Nemhaka yekuti musangano wedhaudha unenge une vanhu vakasiyana kava nepfungwa dzakasiyana, asi dzinosvika pakuti sangani vasinge chinhu chimwe chete. Saka ndiri purosesi yacho iri kuita.
Sachigaro wesangano reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Direct from Washington. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamirawo bato rePeople's Democratic Party vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe mugore rino sezvo hurumende yeZANU-PF isina kuzvipira. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vabiti.
Vana veZimbabwe ngatingozivai chete kuti as long as ZANU-PF ichiripo hapana bachinobuda. Vatanga gore rino iri nekukwidza mutengo, mafines emurodhi akwira. Imwe yandirwadza inyaya yekuti marebate emacross borders adzikiswa, yeti vanhu havana mabasa, vanhu vari kutorarama nemacross border iwayaya. Iko zvino tine dambudziko rekuti nyika haina mari. Kana musina mari panyika, chiitaira zvekuti iwe mugabe wochinzwisisana nevanhu vekuAmerica nevanhu veBritain, asi pese panovhura muromo mugabe anenge achituka Tony Blair atokanganwa kuti haasiko kwaana David Cameron. anenge achituka Barack Obama uru George Bush hazvisenzi.
Vakavimbisa vachinamasa tichitarisa nyadzi zvoupfumi kuti vachabhadhara chikwereti chenyika chiri kunze uko mukutanga kweiro gore rine rira 2016. Zvingabudirira here muna kubvumbise zvavakataura?
Kana uchiita zvechikwereti izvi hauzvigoneba kuti unyepere vanhu kuti ndiri kubhadhara chikwereti nokukwereta. So chinamasa pamazvakabuda mubhajeti rake arida unokwereta mari kumaarab iri close to $1 billion kuti anobhadhara chikwereti chatinacho kuWorld Bank. Ozokwereta zveAfrican Import Export Bank kuti abhadhare zvikwereti izvozvo. Hazvina musoro kunyepera vanhu. Ini pananga ndiri minista ndanga ndauya neprogramu yeHIPIC, Highly Indebted Poor Country. Highly Indebted Poor Country, HIPIC, inongotaura kuti nyika inogona kuregererwa zvikwereti zvayo zvinosvika 67% kana yaita mapolisi masvinu. So kana maregererwa it means hamuchabhadhara. But Patrick Chinamasa haasi kuda paprogramu yeHIPIC mari irere zvayo. Nokuti kana wakuenda kuHIPIC unofanira kuita compliant not only panyaya dzekumanage economy but also panyaya dzepolitics.
Vaimbova gurukota rezvoupfumi vatendai biti avo vari kutungamira sangano rePeople's Democratic Party vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinopinda mumaruva nasi tiri kwaChiwota uko tiri kuita hurukuro namambo Edison Chiwota nezvemamiriro echikafu mudunhu ravo. Izvi zvinotevera gwaro rakanyorwa nesangano RefuseNet rekuyambira kuti uwandu hwezvirimwa hwegore rino hwaderera zvakanyanya nenyaya yekusanaya kwemvura. Sangano RefuseNet rinotiwo Zimbabwe iri kutenga chibage kuZambia asi chiri kupinda munyika chacho chishoma zvikuru. Nzvimbo dzakatarisana nenzara inotyisa dziri kuchamhembe kwenyika. Mukuzaya nyaya yechikafu iyi tabata mambo Chiwota kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Vanhu chikafu havana, vazhinji vavo vari kusunza minda pari zvinezvi. Kune papo nepapo pane avo vakanga vakurumidza kurima penge paine minda yenge ichionekera. Asi nemamiriro azvaita zvinezvi, tikashaya mvura kwedzimwe svondo mbiri zvinhu zvetu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Saka sekugadzirira dambudziko rinenge rakupfunya chisero munyika iyi, muri kukurudzira kuti paitwewo sei semadzishe?
Isu taifunga kuti dai hurumende yashanda nevanhu vatarisa kuona kuti zvii zvingaitwe, vachitarisa zvikuru nzvimbo dzirienge dzisina kunyatsogonaiwa netwaafektwa nezuva, toona kuti vanhu vangabatsirike sei. Nekuti pari zvino izvi kana zvikaita saizvozvo kuti musvondo mbiri idzi dzinotevera mvura haiwanikwe, chokwadi chekuti pane tenge paa kutoda rubatsiro. Hatitarise kuhurumende chete, kunyange nedzishamwari dzinoshamwaridza nawo nehurumende yedu iyoyo kuti dzive dzinokwanisa kuti dzivabatsire, kuti vabatsire vanhu vavo.
Ko munharaunda menyu mune vamwe here ivo vemasangano akazvimirira oga ava vatanga kubatsira vanhu?
Zvinezvi hatisati taanavo. Vakambobatsira vanhu hurumende vakambouya kwanguva yapera, asi vakapedzisira kubatsira nekungopa mafetiraiza chetezvi nokuchibage nezvese zvinodyiwa, hapana vanhu vati vapiwa.
Kare semadzishe maimboita zviya zvezunde ramambo zvichiriko here?
Hakuna ari kukwanisa kuzviita nekuti zvekuitisa zvacho ndo zviri kunetsa.
Mambo Edison Chiwota vange vari parunare vari kwaChiwota.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift here.
My Isabel.
Yeah, man.
Na father my sister. Na father munu wese mashita. Doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
In Indonesia, Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, father. Makatera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
asi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na amai Loveness Mainato avo vanoshanda ivo nesangano reAlbino Charity of Zimbabwe rinobatsira iro kusimudzira kodzero dzeavo vanorarama neusope. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mainato.
Maita zvenyu makadi vateereri. Sangano redu rinonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Nepapupi tinoshedza kuti AUCOS. Sangano iri takaritanga muna 2010 nechinangwa chekubatsira vanorarama nealbinism. Tinobatsira vane albinism kutangira kune vari kubva pakuzvarwa kusvika vatana vachembera chaivo. Zvichienderana nekuti kushaya kwavo zvakanyanyisisa mukurarama kwakamira sei. Tinotangira pakupa makanseling services, kudzidzisa vanenge vasangana nazvo pekutanga mukati mekurarama kwavo kuti zvinhu zvinowanika mukati mekurarama kuita kwamwari hazvikonzereswe nekuda kwevanhu kana kuti nepfungwa dzine vanhu dzakapeyama dzekuti pamwe munhu anenge achiroya kana kuti munhu anenge akaita zvechipfambi kana kuti mwana anenge asiriwo mumusha imomo kana kuti anenge ari mashiripiti aiitika wotadza kuzvigamuchira. Saka tinovapa makanzengisizi kuti dzimba dzisaparare, varume vasarambane nevakadzi vavo, vakadzi vasarambane nevarume, vagamuchire kuti chipo chabva kuna Mwari. Tabva ipapo tinozovadzidzisa kuti vana vanopiwa kea sei, vanochengetwa sei mukurarama kwavo maringe nekuti kana vachitamba nevamwe vangwarire pakuita maronda nezuva. Vangwarire pakukuvara kuti kana vakuvara vanenge vachizogeziswa nezvakaita sei vachizozorwawo mishonga yakaita sei kuti maronda akasike kupora. Tinozovapa masunscreen lotion anoshanda pakudzivirira zuva kuti vasakuvare ganda ravo nekuda kwemirazvo yezuva. Vasaite yatinoti pachirungu kenza kana kuti gomarara pachishona.
Matimi munobva pamwana achangozvarwa, ko anenge abva zera uye akuda kuita zvekushanda zvemaoko, zvii zvamunovabatsira nazvo?
Pari zvino tine mishini yekusonesa mbatya nemishini yekukuisa dovi. Vamwe vari kusonawo mainifomu vati mwachisonawo hembe dzinotengeswa muvanhu kuti vawane kurarama. Uye tinovadzidzisa kuti mitambo chaiyo munhu anokwanisa kubudirira kuburikidza nemitambo. Vamwe tiri kutoita zvekuimba navo titori nebhendi ratinaro rekunzvimbo dzechitendero ratinoimba kuti vawane kurarama mashiri.
Mungati vangani vari kurarama neusope munyika pari zvino?
Paongororo dzatakaita mukushanda kwedu Zimbabwe yese takaona kuti namba yevari kurarama neusope yava kusvika kuzviuru zvishanu nemazana anoraudzira kuburikidza nekuverengwa kwakaitwa vanhu mugore ra2012.
Pane zvimingamupini zvamungati zviri kusangana here nevari kurarama neusope zvamungade kuona zvichigadziriswa mune ramangwana?
Vari kurarama neusope tisingatarisinani nenyika yedu chete. Tiri kuona kuti nyika zhinji dziri kumabvazuva kweAfrica dzakafanana naKenya naTanzania naUganda nesuwo vari kutanhende kweAfrica tine matambudziko ekuti vanhu havanosarudzwa zvikuru mukurarama kwavo. Vanoshorwa, vanozvidzwa, vanosekwa vachipiwa mazita emadunhurirwa asiri iwo. Uye vanhu vaine pfungwa yekufunga kuti vakashandisa ropa remunhu anorarama neusope kana kuti mitezo yake vanoita upfumi kana kuita mari. Saka iwayo matambudziko idambudziko guru ratinoti isusu dai vanhu vawana dzidziso yakakwana kuti vazive kuti munhu anorarama neusope munhu akangofanana neumwe munhu wese. Dambudziko guru riripo futi ndekuti mafuta acho tinoshandisa iwaya dai tatenderwa kuti angopinda pachena munyika medu nekuti pari zvino isu hatisati akwanisa kuagadzira hatina zvinhu zvachona.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Loveness Mainato avo vanoshanda ivo nesangano reAlbino Charity of Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nematanho ari kutorwa nevedzisvondo pamwe chetewo nemadzimambo matunhu akasiyana-siyana mavari kuitawo chevanhu chekuti vange vachikumbira mvura. Nhasi taita rombo rakanaka, tawana hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire vekudunhu rekumbire kuDarwin kuMashonaland Central. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 ishe Nembire.
Tavai vateereri vakadiwa jonga kandeniri paStudio 7.
Aiwa ndiri mupenyu Changamire. Nhasi ndatindi kunetsei Changamire Nembire tichitarisa dambudziko ratiri kunzwa rekuti mvura yaramba kunaya. Izvi zvamuri kuitawo kudunhu kwenyu kuti muone kuti mungakumbira mvura.
Jonga nyaya yemvura inyaya inobvetera pasinyakare. Takakuda ndechekuti isu tinopira nyadenda kuna musika vanhu kuti vakomborere nyika inayo ite magutwa nezvekuramba takatarisana nezvaro. Kutaura kwandiri kuita uku, madzimambo vane matunhu avo vane nzira dzavanoshandisa mukuteurira kana kukumbira mvura kuti iuye. Ndingatomuenzaniso wamambo Makope kubvira marumwe zviro vakadaidzira mazuva mashanu ekuti vanhu vakapinde munda. Vane chinyakare chavari kuita, vane mhuri yavo iri mumakomo. Mambo Nembire vanove vari kutaura vane mhuri yavo zvakare iri kumatende maro yakakomba ikoko munzvimbo dzatinoitira makurura. Saka vanhu vari kuombera hapana hwahwa, vari kukumbira zvevari changoti yoko ishomanana nerinyanherii vokumbira mvura kuti mvura inaye. Kumusha kwangu kune nzvimbo inonzinyamarikiti ine muhacha uripo. Muhacha uyu chinyakare vanhu vaitoenda pasi vokumbira. Unoona sadza richiti mokoti mokoti nzvimbo iyo ichiripo. Naizvozvo vajonga kandemiri tiri kuita mukomberanwa chuma chemuzukuru avoo vachinamata isu tibatowo nechechinyakare chedu.
Mune mamwe matunhu taiona pachiitwa hwahwa hunobikwa nemadzimai anenge achinzi vaguma kubereka vaya wekukumbira mvura. Zvichiri kuitwa here izvi kana kuti vanhu vaakuzongomirira kuti paita dambudziko vochikumbira mvura?
Hungu zviri kuitwa sazvonga kandembiri mwedzi vakatarisana nawo wawe mbudzi hauchishiri wehwahwa. Nguva iyi yakapfuura kare kunyanyisa tinowanzoita kuga nemwana wobhasin kusvika pakati panana novhemba nana mbudzi pari zvino. Nguva inoyi hatichazviita kunoku zvakatopfuura kare.
Vamwe vari kuchemawo kuti kushanduka kuri kuita pasi netsika nemagariro kunogona kunge kuine chekuitawo nemamiriro aakuitawo kunaya kwemvura. Mungawirirannazvo here nokuti vazhinji vaakuita zvechitendero? Vazhinji vaangoparawo dzimhosva, kupondana, chipfambi nezvimwe zvakadaro.
Hungu ndonyaya yatiri kugara kusimbisa iyoyo vajonga vane mbiri kuti nyika yazara nezvini. Nyika yazara nemakunakuna. Asi munongoziva vajonga vandemiri makore ani ataakugara nekurarama kwataakuita anga asiriwo mararamirwo aiitwa kare wokuti mwana vanobata mwana wakenya kubereka kumuita mudzimai kumupa mwana anga asingaiti kana kutora danga sechombo chekuhwisa ukiuraya mumwe zvongupa zvakadaro zvanga zvingaritiki. Saka ndozvatiri kuti dai vanhu vakabva pazvivi vanhu vayere kuyera kutya kubata mitemo yepasi chigare inonzi pachirungu makastomary law, dai takazvibata izvozvo nyika inoita zvakanaka. Tisiyane netsika yechirungu, tisiyane. Ndinovazoshora hungu vajonga vanemiri vasumudza nyaya yakanaka. Hungu ikodzero, asi hatingateedze kodzero dzekuti nzvimbo dzedu dzinoera topindwa nemidhanga tichiti hatiri kushushidzidza kodzero munhu aakutoita madiri ajojina.
Aiva, tinokutendai Ishe Nembire. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu.
Tinotenda vajonga vakande miri.
Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano RefuseNet royambira kuti zvinhu munyika zvave kuminama munyaya dzechikafu. Vabiti vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi mugore rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Dr. Yemina Gibbs Dube munhau dzechirungu.